Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you from Studio 7 at the Voice of America in Washington. It's a Friday, January the 22nd, 2021. I am Thungameli Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C., due to the COVID-19 or coronavirus pandemic.
And tonight, we are talking about the pandemic as well as the shift of power in Washington, looking at what that means exactly for Zimbabwe in terms of bilateral relations between Harare and Washington.
Yes, we saw the shift of power happening right here. Former President Donald Trump moving out of the White House on Wednesday and flying to St. Andrews Air Base to greet his fans and also his party members and depart for Florida. And then we saw the incoming president. At that time, he was President-elect Biden, but now is the President of the United States, getting a swearing-in ceremony at the U.S. Capitol alongside his deputy or his VP, Kamala Harris, who is the first woman of color and the first woman in general to actually be a vice president of the United States. So history was made right here in Washington before our eyes. Ntunga.
And history was also made, Marv, by former President Trump refusing to attend the inauguration. I understand the last time that happened was more than 100 years ago.
Mm-hmm. And we saw his own vice president, Mike Pence, snubbing the event that his former boss, Donald Trump, had at St. Andrews Base to attend the inauguration of Mr. Joe Biden of the Democrats. And we saw him, a beautiful ceremony was held where we saw him alongside VP Kamala Harris when he was being escorted after the event finished for him and his wife to go back to their own constituency, which is Indiana at the moment.
But before we dive into politics, a quick update of the coronavirus situation. We have a really sad situation unfolding across the world. And indeed, in Zimbabwe, where we now have 30,047 cases. As of yesterday, after 639 people tested positive for COVID-19, we also had 38 deaths. That's yesterday. 38 deaths in one day, meaning cumulatively, we now have 917 deaths in Zimbabwe. And those include the Minister of Foreign Affairs, Sibusiso Moyo, who died 2 days ago.
And also, like you said, you know, there are a lot of there's a lot of news filtering in from Zimbabwe that some of the high ranking officials in the government are actually suffering from COVID-19 right now and are battling the disease. And as you mentioned, we've seen high profile deaths happening this week. And we see here in the United States, we saw the incoming president, Joe Biden, actually signing some orders that will enable him to start his own program of making sure that the vaccine is readily available for the residents or citizens of the United States and those that are not but who stay in the United States. So this is an issue that is ravaging the whole world. And here in America as well, we've seen the number of deaths going up during this time of the year.
And talking of the United States, Marv, we have 24.6 million people who have been infected with coronavirus in America. And we also have 410,000 deaths from COVID-19. And that's a big number. There almost 500,000 people have lost their lives. Marv, you talked about the vaccine. I'm sure many people know by now that quite a few developed countries now have started inoculating their citizens. And here in America, we have 37.9 million vaccines that have been distributed so far. But out of those, we only have 17.5 million vaccines that have been administered into people's arms, meaning ukuthi abantu asebehlatshiwe. Out of 37.9 million, bangu 17.5 million kuphela. And looking at the continent of Africa, the caseload as of today, we have 3.3 million people who have been infected with COVID-19. And out of those, we have seen 82,900 deaths. That's the continent of Africa, with Southern Africa leading in terms of both deaths as well as cases. And across the world, we have 97.6 million people who have contracted COVID-19, and out of those, 2 million people have died, and that's a huge loss, Marv.
Yes, and Tunga, I think, you know, a lot of people are going to be looking to the United States to see what this new incoming President Joe Biden is going to do to try and curb the escalating number of people that are actually contracting COVID-19 and also those that are dying or have perished from COVID-19. So we'll wait and see. You know, he has actually signed an executive order, like I said before, mandating all people that enter federal government buildings to, for the next 100 days, put on a mask and practice social distancing. So let's see what happens in the next 100 days.
Yebo, Mava. Abasanda kusiqhuma si ngomsakazo we Studio 7 njalo sikuhlelo lwe Live Talk. Lamhlanje sikhuluma ngezomba ngazwe phela ezepolitiki, ikakhulu ukutshintshana intambo zombuso esibone kusenzakala eMelika. Sizakhangela khonokho sibone ukuthi njengoba eMelika sokulohulumende omutsha okhokhelwa ngamademocrats, okhokhelwa ngubaba uJoe Biden, singabona yini kusiba lobudlelwano obu, kusiba le nguquko kundlela iMelika edlelana ngayo ile Zimbabwe. Sizakhangela njalo lo mkhuhlane we-coronavirus, wona osubulele abantu abangu 2,094,000 emhlabeni jikelele, njalo ahlasela abangu 97.6 million. Sibona njalo lapha eZimbabwe ukuthi asebebanjwe lomkhuhlane bangu 30,000 as of yesterday, asebefile bangu 917, njalo bagoqela umphathi ntambo obebona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Sibusiso Moyo. Izolo kutholakale abantu abangu 639 belo mkhuhlane lo eZimbabwe, njalo kubhubhe abangu 38. Ngapha eMelika lapha esikhona, umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 24.6 million. Wazobulala abangu 410,000, almost half a million. Abaningi ngiyazi ukuthi selikwazi ukuthi sokule jekiseni yokwelapha lomkhuhlane, ayikafiki emazweni amaningi e-Afrika, kodwa emazweni athuthukileyo afana laboBhilithano, Melika, Australia, isikhona le jekiseni, njalo abantu bayahlatshwa. Asebehlatshiwe ngapha eMelika bangu 17.5 million. Kanti ke Africa nxa sikhangela asebehlaselwe ilumkhuhlane bangu 3.3 million asebebhubhile bona 82,900.
Maf aiwa kune ova changobva kuphinda muchirongwa chedu, tinokuchingamidzai nemufaro muno musi we Friday January 22. Nasi tichange tiri kutaura zvakasiyana-siyana, tichange tiri kutaura pamusoro pedenda recovid-19 iro pari zvino ratekeshera pasi rose, uyezve munyika richirimo rakasunga. Tinoona kuti iro vhiki rino takaona vatingati vaimbova gurukota muhurumende yava Emerson Munangagwa vaSB Moyo vachirasikirwa upenyu kubva kuchirwere ichi. Uyezve pari zvino tinonzwa kuti pane makurukota akawanda emuhurumende ari kurwara kubva kudenda iri recovid-19. Tichange zvakare tichitarisa zviri kubuda iko kuno kuAmerica mushure mekugadzwa kwava Joe Biden vemaDemocrats kuva mutungamiri mutsva wenyika yeAmerica. Takaona nemusi wechitatu vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vachiwanikwa ivo vasingaende kunowanikwa vachikorokotedza kana kunge vari pachiitiko chavaJoe Biden. Uyezve takaona vachibva kunzvimbo yavo yavaigara yeWhite House vachienda kuSt Andrews Air Base uko vakawanoonekedzana nevamwe shamwari dzavo uyezve nevamwe vemubato ravo remaRepublicans vakananga kunzvimbo yeFlorida uko vachange vachigara. Tikaona zvakare chiitiko chakafadza veruzhinji nyanya madzimai nemusi wechitatu takaona mudzimai wekutanga wechitema uyezve achigadzwa semutevedzeri wavaJoe Biden amai Kamala Harris. Saka vazhinji vakatarisira kuti zvii zvichabuda pamusoro pezvatakaona zvichiitika izvi. Uyezve nhasi tichange tiri kukurukura pamusoro pekuti kudyidzana kweZimbabwe neAmerica kungasanduke here pasi pavaJoe Biden. Nekuti tinoona Senator Coons vanova ivo vemaDemocrats vanobva ivo kuDelaware takavaona vachinge vachiziva zvakawanda zvanga zviri kuitika kuZimbabwe panguva yapfuura. Saka tichaona kuti iye zvino taona kuti hurumende yavo yemaDemocrats ichange iri pachigaro pane zvichasanduka here. Ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura pari zvino tisingakanganwi denda irori ratataura recovid-19 kuti riri kuramba richiwanikwa richibata vanhu pasi rose vakawanda uyezve imo muno muAmerica rakatowana richiuraya vanhu vanodaudzira 400,000 sekutaura kwataita zvakare muZimbabwe vanhu vazhinji vari kuwanikwa vachibatwa nedenda iri. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kuzeya ipo pano Ntunga.
Now let's dive into our discussion with our panelists. We have a ZANU-PF official in the UK, Dr. Masimba Mavaza. We also have MDC Alliance boss here in Washington in North America, Mr. Tawanda Dzokora. And we'll be having 110 councillor for Bulawayo, who also happens to chair the health committee ego councillor go Bulawayo unkosikazi isinikiwe Motanda. But let me start with Mr. Dzokora. Mr. Dzokora, a terrible situation unfolding in Zimbabwe in terms of COVID-19 infections and deaths. What's your take?
Tinotanga kuti nematambudziko ku muri yava SB moyo nemuri dzevanhu vese vari muZimbabwe vari kurasikirwa mevanhu kuda nekuburikidza nechirwere cheCOVID-19. Zvino ndzwisa tsitsi, zvinoshatirisa kuti ndo patasvika nhasi uno. Hatisi kuda zvedu zvokunyanya kusorana, asi regai ndingotaura kuti patave nhasi muZimbabwe paakuda kuti tishanda pamwe chete sevana veZimbabwe, nekuti vana veZimbabwe vari kupera. Zvatiri kuona izvi pachirungu anoti it's a tip of the iceberg. Vanhu varikuru vari kunzwa, vatiri kunzwa vachifa ava, vari kutoratidza kuti vamwe vakaita sana Chief Shoshe, ana Choguruwei, vari kufa pasi apa. Hativaone mumapepa, hativaone pazvivhitivhiti, tinongonzwa kuti vadonha vafa. Saka manhambas atiri kuona iko zvino ndotodayira kuti mashomesa pane vanhu vari kutsakatika muZimbabwe nechirwere cheCovid. Saka tikuti vana veZimbabwe ngatibatanai tirwise chirwere cheCovid, titevedzere mitauro iri kutaurwa neve World Health Organization. Ngatipfekei mamask, ngatiitei social distancing, ngatigezei maoko zvakanyanyisa. Asiwo kuhurumende yedu tinovakurudzira kuti vanyatsoisa mutemo zvinoenderana, kwete zvokuti vamwe vanhu vanobvumirwa kuungana kuti vagoita zvavanoda vasingasungwe. Vepasipasa, vekumbare, vekunana Glen, vekunana Budiriro voungana, vobva vasungwa, vobva varohwa, vobva vaitwa sei. Hana zvekushandisa muzvipatara, vanhu havana mavhendireta, vanhu havana chii. Saka mari iyo yaifanira kunge ichitoshandiswa muzvipatara ichitobatsira vanhu vakawanda. Ndingatoti ndofunga pane vanhu 100 kana 200 vari kufa. Vanhu ivava vari kufa nekuburikidza nehurumende nevanhu vayo vakaba mari, vanhu vacho vasingadzorere mari zvakare. Saka gapa shandwe ipapo hurumende ngaiite basa rayo kwete kuregera vamwanu vachienda nemhosva vamwe vachisungwa tiri maZimbabweans tese gativei takafanana pamberi pemutemo.
Aiwa tinotenda vadzokora, please do stay on the line. Liyamuzwa lapo ubaba udzokora. Uqale ngokukhalela imuli kababa uSibusiso Moyo. Le muli zabanye bonke asebedliwe ngomkhuhlane we-coronavirus. Uthi hayi uqakathekile ukuthi abantu bazilondoloze bazivikele ngazo zonke indlela. Uthi njalo lanxa nje kungasonto enhle ukuthi abantu basolane bakhombane ngeminwe nxaso kunje. Uthi hayi indlela uhulumende aphatha ngayo udaba lwezibhedlela lapha lokusebenzisa imali eqondane lokuthuthukisa ezempilakahle hayi iyasolisa mpela. Mava, over to you. We also have Dr. Mabaza.
Ndingada kunzwa kuna Dr. Mabaza kuti tiri kuona vazhinji vari kuti muzvipatara muna zvikwanisiro. Ndosaka tiri kuona zvakare kuti tinoona padandemutande vanhu vachitonyora vachibvunza kuti pane anozivawo here kwandingawana mubhedha wekuti hama yangu irapwe. Sei zvakamira zvakadai tichiona kuti pane huori unonzi hwakaitika uyezve pane vamwe vakanzi vakadya mari iyoyi yaifanira kuenda kuti pawanikwe zvibatisiro zvecovid-19. Pane zviri kuitwa here nehurumende kuti zvigadzirike muzvipatara umu?
Thank you, Mav, and thank you. Yes, I think pane dambudziko guru rirapa rekuti hatisi kutaurirana chokwadi. Ndanga ndataura nenyaya corruption ye 60 million yabvira yatoneta nekuimbwa. Hakuna mari inokwana 60 million kana 1 cent yakabva kuministry of health kana kugovernment. That scandal, it was a potential figure and it was an issue ye overcharging. Havana kutsvaira mari yakaiswa parutivi kuti igadzire COVID kana kuti irapise vanhu vane COVID kana kurwisana chirwere checovid. Saka nemamwe mazwi, vanhu vaakungoita nhongedza mbuya isina musoro yekungoti pakabiwa 60 million ndonyaya vakutoshaya nyaya. Mese munoziva kuti Secretary Ministry of Finance akabuda akatsanangura kuti hakuna mari yakabiwa nehurumende kana kuti na Dr. Medaya Moyo kana nevanhu vedrugs. Akati this is just a potential figure. Dai ndo mari yaifanirwa kunge yakashayikwa, dai mari yakaenderera mberi. Saka Ministry of Finance yakakansela that order. There was nothing paid. In other words, you will see as the trial Dr. Moyo might go ahead or might not go ahead. Apatoronanya ndosaka muridza kuti anonzi nguwaya anyaya yake yakatonzi yapera mudare dzimhosva nekuti vashaya pavangati pane mhosva yakaparwa. Iyi haineyi necorruption. Asi kupindura mubvunzo wako Marvelous, kushayikwa kwezvinhu muchipatara nekuda kwechirwere chedziva mupengo ichi chinonzi COVID hachisi muZimbabwe chete. Chirwere chatekeshera nenyika yese. Kuno kuEngland kana ukarwara necovid hauende kuchipatara, unonzi gara kumba. Kana wazoita serious ozofonera ambulance, madoa haavhurwi. Kuenda kwadokta chaiko hauende kunoona dokta. Unotonzi kana maita appointment unonzi gara motikari mako uri kukapaki tozokudaidza opane dhoo rekuseri, haupinde nedhoo riri kupinda vamwe. Saka COVID haisingori muZimbabwe chete. Saka kushayikwa kwemaventilators haisingori Zimbabwe yoga, nyika dzese dziri kushaya maventilators. Marimwe zuro takapiwa mamwe maventilators anokwana kuita 20 neAmerica in donation. Iko zvino izvi mai muchinguri vaedza kuudza vanhu kuti isu seZimbabwe, rest of Zimbabwe, Department of Science neEngineering, tofanira kuti takugadzirawo maventilators edu toga, tisangotemba nenyika dziri kure. Tatodzidza chidzidzo chekuti nyika inofanira kudzidza kuzvimiririra yega, nekuti this one is a pandemic. Vanhu vari kurwara iko zvino izvi, vanhu vakafa vari kufa vakawanda. Ndinobvumirana navadzokora kuti figure iri kubuda mu official figure handiyo yechokwadi, nekuti kune vari kufira kumamisha awasi kuverengwa statistics kune vari kufira mudzimba vasina kutestwa ndaida kuti muongorore chinhu chimwe chete vangomo mav navadzokora mukada kuona kuti kuzimbabwe kutestwa unobhadhara $60 vazhinji vari kurwara havatorina $20 yekubhadhara dokta saka havawane 60 yekutestwa saka mafigures amuri kuona vanhu vakatestwa vanhu vanenge vakwanisa kubhadhara $60 or vatestwa kubasa for free but kambani yavo yabhadhara saka vazhinji havasi kumabasa hakwanisi kutestwa saka tine ruzhinji rwezimbabwe ruri kufa necovid chandingakuudzai nhasi ndechekuti hakuna imba muzimbabwe ingasimudza ruoko kuti pamhuri yedu ino hatina kumbonzwa munhu akabatwa necovid akafa kana kurwara nayo vazhinji taakuziva wepedyo muvakidzani kana mumba baba mai vakafa necovid vari kufa mazuva ese ende zvekare covid hatingapomere uori kuti ndohaunza covid yakabva kwayakabva ikasvika nyika dzese munhu wese ari kuchema necovid muno muengland vari kufa 1850 a day but vane mafacilities ari far advanced than ezimbabwe saka ecovid haimeasure corruption level kana kumeasure preparedness level inongomeasure chete kuti hausensitive and how are we dealing with what we are having because chirwere ichi hapana mushonga wekuchirapa mavacines ariko asi iko zvine zvine zuro muno muengland vange vari kuti vacine here kuti warapwa unogona kubata chirwere checovid even wavacinatwa saka in other words mavacines ari kungotipa hope yekuti takadzivirirwa kubva kuchirwere asi haakwanisi kuchirapa so far vacine does not heal it's just it protects you from getting getting covid which means your chances of getting covid inenge yava shoma nekuti wavacinatwa but hauna kudzivirirwa kubva mucovid so hatingade kungoti kana paita chirwere chatisinganzwisisi topomera tonongedza zvigunwe zvisina kujaira kune vatongi nekuti ichi hachine nevatongi ichi kana nai vatongi vari kurwara vari kufa nekuda kwecovid
Thank you Dr. Mavaza. Limzwile lapho uMavaza uthi hayi umkhuhlane lo ubhahile emhlabeni jikelele ubulala wonke umuntu ngakho akuqondanga ukuthi singasola uhulumende ngoba lo hulumende iziphathamandla zakhe eZimbabwe ziyafa sikhuluma nje ngobaba uSibusiso Moyo. Mavingilo councilor lapha wakobulawayo kuward 10 unkosikazi Sinikiwe Mutanda ongumgcini sihlalo njalo we health committee kucouncil yakobulawayo councilor ngiyakwamukela kuhlelo hayi siyaphila siya ucingo luka councilor Mutanda lapha ngani alwenzi kahle mav over to you while I try to connect with
tombodzokera kuna vadzokora veMPC Alliance takamirira kuti tibate munyarikani wedu vari kubva kubulawayo imi vadzokora munoona hurumende idzva iyi yava Joe Biden ichizokwanisa here kudyidzana nezimbabwe uyezve imi sebato rinopikisa reMDC Alliance pane zvamakaronga here kunge muchizotaudzana neiyo hurumende izva iri kuuya iyi
Tamavaza has agreed with me that ZANU-PF has failed the people of Zimbabwe by failing to test their people in Zimbabwe. So I'm glad about that. One thing that we have agreed on today. Panyaya Joe Biden yemuAmerica as MDC we welcome the new administration. We have always had a very good relationship with the Democrats. And of course, we also had a very good relationship with Mr. Trump and the Republicans. And I know that the relationship is going to continue. I think it's even going to be better because Mr. Joe Biden has been there since the 1970s, I think 1979. He was one of the people that was there when Zimbabwe got its independence. He understands the history of Zimbabwe. He understands what has been going on. And we also know that Mr. Joe Biden is a big advocate of human rights, and I know he's going to come down very sternly on the Zimbabwean government so that it improves on its record of human rights. Right now, as we are seeing, and I know the American government is also seeing people being arrested arbitrarily and people being made to stay in jail for 40 days, for 50 days, without being given their constitutional right of bail. Bail is a constitutional right in Zimbabwe, but people are being denied those rights. And those are things that we know that the American government is definitely not hip about, and not only the American government, every government and every right-thinking person would not be okay with seeing human rights being abused like that. People are being abducted in Zimbabwe, and those things are the very things that we are going to be talking to the American government to look at and just put pressure on the Zimbabwean government, just like we are talking to the South African government, our African brothers, so that they talk to their brothers in Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, and others, so that they begin to respect human rights in Zimbabwe.
Thank you, Mnumzana Dzokora. Limzwile lapho uyakhuluma uthi hayi bakhangelele ukusebenzelana kuhle lo hulumende kaBaba Biden lapha ukhuluma ngokuthi kulokungahlonitshwa kwamalungelo okwenzakalayo ekhaya, ngakho hayi bazakhuluma lo hulumende kaBiden babona ukuthi engancedisa njani. And interestingly, nxa sikhangela udaba lwama-relations between uhulumende weZimbabwe nohulumende weMelika, izolo ngithe ngikhuluma labanye lapha abezanu PF abagoqela uBaba uGawule bathi hayi they are not expecting much paradigm shift from Washington, ngoba ubaba uBiden esangusenator, he's one of the people who imposed ama-sanctions on isiphathamandla ze-ZANU-PF, isiphathamandla ze-Zimbabwe. Wayengusenator ngaleso sikhathi kulotshwa izidera mafi.
Aha, tukunzwa apo muri kutaura imi zvanga zviri kutaurika nezuro ntunga ari kutaura iye kuti akataurawo nevamwe veZANU-PF vachiti havaone zvizhinji zvichasanduka sezvo vaJoe Biden vakanga vari mumwe weavo vaivepo pakawanikwa Zimbabwe ichitemerwa zvirango zveupfumi kune nhengo dzeZANU-PF. Asi tombodzokera kuna Dr. Mavasa, tinzwe kwavari kuti ivo muri kuona sei, pane zvichasanduka here muchiona mamiriro anga akaita ukama weZimbabwe nebato renyu reZANU-PF?
I think kuti tinyatsonzwisa chokwadi, tanyatsonzwawo MDC vachitaura kuti ivo neAmerica vane hukama hwakanyanya. America ine hukama hwakanyanya nevanopikisana neZimbabwe. Ndokusaka vasina kukoka mhuri yeZimbabwe, hurumende yeZimbabwe kuti uye, yavakakoka mumiririri weMDC kuti auye, kuratidza kuti vane an agenda iri kungoenderera mberi yekuda kubvisa pachigaro hurumende yakasarudzwa zviri pamutemo. Asi aida kuti veMDC matodzwa vachitaura kare kuti vari kutoita vari kutoronga kuti vaite misangano yekukumbira America kuti ise pressure on Zimbabwe kuti Zimbabwe hurumende yeZimbabwe ibve pachigaro. Makanati mutarise, it's actually a very treasonous statement yekuti bato rinopikisa riri kuda vedzimwe nyika kuti vapindire, vavabatsire kupinda pachigaro. Chigaro chekutonga muZimbabwe hachipinzwe nemadzire dzimwe nyika, chinopinzwa nevana veZimbabwe vari muZimbabwe, vanovhota vari muZimbabwe. MDC ngaisiyane nekuti talk for sanctions, ngavaende kuna Biden vamuti bvisa masanctions ako aya, ubvise ruvengo rwako neZimbabwe, utibatanidze Zimbabwe sevana vamwe chete. Saka hatisi kutarisira kuti pane change ingaitika nekuda kwaBiden vapinda pachigaro. Vagara kare bato ravo ragara raka risingafari veZimbabwe. Uyezve kepiri, pane pakusanzwisisa kuripo kwandaona sekuru vangu vasvosve vachitaura, vari kutiwo Zimbabwe iri kunyima vanhu mabeyu, iri kunyima vasungwa bail, bail is a human right. Bail is human right. A bail is the starting point, but it's not the ending point. We start by saying munwese anofanira kupiwa bail. That's the starting point. But it's not about bail. Pane ma condition that notarisa kuti uno qualify here kupiwa bail. And azvinene hurumende, hurumende haipe decision on bail. Haipe decision on anything else. Ukana iri nyaya yaku court ya rabasa remutongi. Mutongi akataura, for example, akataura panyaya ya nunza tunza mutungamiriri mutezire mutungamiriri we MDCA and a job seeker like the vice national chairman wavo avakati job akato kudoshamisira kusimudza mureza wenyengo mucourt kuti ini ndanzwa nekusungwa 65 times ndichingobuda saka handitye kuratidza hana mutemo wari kutedzera because hatye. Saka mutongi akamudza akati nekuda kwemashoko ake waya ndakukunyima bail because ndikakuburitsa hautye kutedzera mutemo. Ngatitarise kuti vanhu ava vari kusungirwa kutyora mutemo kwete kupikisa hurumende. Chamisa haana kusungwa anopikisa hurumende zuva nezuva nekuti kupikisa hurumende hakusi kutyora mutemo asi kunyebera hurumende nekutyora mune mitemo nekuti unopikisa hurumende mutemo unokubata. Saka kune vazhinji vari muZimbabwe vanabiti variko zvimwe zvavana kusungwa. MDC ine head office yayo muZimbabwe. Vana Monzora vane head office yavo kupe vana Monzora vari kwavo. Kune mapati akawanda, 23 political parties in Zimbabwe. All those leaders are not in prison. Vari kusungwa vari paremand prison. Vanhu vanenge vatyora mutemo. Saka nekuda kwaizvozvo tine manje nunzva tunzva dzinokonzera mhirizhonga. Dzakaita seMDCA vanenge vakunoudza dzimwe hurumende kuti Zimbabwe haina kugarika zvakanaka, vanhu vari kuparadzwa, vanhu vari kuurayiwa. Iko zvino izvi rekandikutaurirei, dai kwangofa kana mutungamiri mumwe chete weMDC neCovid dai kudzaurayiwa neZanu. But iko zvino nekuti kune vari kufa ndevezanu kana kuti vakuru vari kufa ndevehurumende, vazhinji vakanyarara, hatisi kunzwa kupomerana uguruva. But ingatai zvangochinja Mwari vangotarisa rimwe rutivi sezvavachaita munenge makudzwa kuti izani akutiuraya. Saka hazvina kunaka kungonongedza mai panyaya isipo nekuti unotanda botso. Saka dambudziko ririko ripapa ndirikuti Zimbabwe neAmerica tinoshuvira kuti the United States ka it shares the same fundamental interest as the Zimbabwean people, a stable, peaceful, democratic Zimbabwe that reflects the people's will and provides for their needs. You see, and then we've made it clear as Zimbabwe that this is exactly what ZANU-PF is doing. And our arms are open for any other. We embrace even those who are our enemies in the last regime. The new regime is there to do those things and do everything needed so that Zimbabwe can take its place in the international society. But unfortunately, Zimbabwe is the only country in the whole world in an opposition which goes around criticizing it and can't beg Zimbabwe again and wants to benefit from the same country they are biting. MDC, vakafarana ne Horomori, nunza tunza dzinobora chikepe chavakagara chiri mumvura. Vakabora pavagere mvura yakapinda munhu wese anonyura. Zimbabwe is suffering because of sanctions. We can't get my medication. We can't get vaccine from America and Britain. We are actually relying on vaccine maybe coming from China and Stashika, Irimunzira Kuya and Russia. Because though Chamari Zedu kana mumvura kana mukutota kana mukurwadziwa, vanoti batsira. So zvino rwadza zvikuru kuti we have an opposition which wants to see which one's power at all costs. And if there is no power, they're actually happy that people are dying of COVID and because we can't afford the medication. So what are they saying? They are saying it's failure, eh, government. It's not failure. Mm-hmm. Answering before I go, Mr. Gomo, Zokora Wangwati, we have agreed with me that the government has failed. I said the government is struggling, not that it's failing. All the other governments are struggling. They have not failed, but they are struggling because COVID. Pandingangobvumirana navadzokora chandingangoti hurumende inofanira kupa shandura ndechekuti havasi kupa madaily updates of COVID. Vanozongota ekungokanda paTwitter nekuzongotaurawo apo, havasi kutaura nenyika kuti vanhu vei tiri kurwara zvinobva zvatipa padambudziko rekuti ngandipindire mubvunzo wamanga muchazondibvunza vangomo wekuti nemhaka yei vari vakuru vehurumende vari kunyanya kufa necovid kekutanga ndengekuti that's not true vakuru vehurumende vari kuita kunge vakanyanya kufa nekuti ndo vari kunyanya kuburira mumanyuzipepa kana vachinge vashaya asi kune ruzhinji ruri kufa kuti kumakuva uku vanochera makuva havachatokwanisa kuita cop up vanhu vari kufa vakawandisa vamwe vacho vanenge vasina kunyorwa kuti vane covid asi vafa necovid saizvozvo saka vanobva vapotswa nerunyoro rwehurumende kepiri ichi chokwadi chekuti vakuru vehurumende vanga vane masimba akawandisa ekuti vanogona kudaidza shamwari nehama dzavo kumafaro kudzimba dzavo kana mumahotera pasina anovabvunza ukwava kutadza kukuru nekuti yakabva yaita esuper spreader yekuti vanhu vaiungane vabo vazhinji vanenge vakurwara nekuda kwaizvozvo chirwere chechidziva mupengo ichi chakabva chatakashira muvakuru vaimbeya mbeya mumahotera vachingoenda pane kuungana nekuti mapurisa anga asingavabvunze saka in other words zvaakuitika zvichidzidzo kuvakuru kuti musatyore mutemo wamagadza moga wecovid nekuti hamusi kuponesa vanhu chete muri kuponesa imi pake zvenyu moponesa ruzhinji rwezimbabwe moponesa nemagadzi enyu anokugadhai vanokusenzerai kudzimba vakabva kumba kwenyu vachaenda kudzimba dzavo voparadzira chirwere saka uroyi hukuru kuona munhu mukuru achiita pati iye achiziva kuti tine covid restrictions covid restriction is not for opposition is for everybody including those in government and those in my party.
Thank you there, Dr. Mabaza, and amen to that, really, because ekanengi sibona kubotshwa abantu makhaza nje abafana lawe lami sibonile embare ekubotshwa abafana labana o-DJ aba-organize i-concert nge-New Year's Eve bagwetshe ukuhlala ejele 12 months kodwa sesike sabona njalo iziphathamandla zikahulumende zisenza amaphathi emahoteleni njengokutsho kukadokotela Mabaza kodwa kazibuzwa ngoba amapolisa ayabesaba phela ngoba yibo abagcini bomthetho yibo ababusayo ngokunjalo uyachasisa uDr. Mabaza uthi hayi kumele kube yisifundo la kuziphathamandla zikahulumende ukuthi nxa kufakwe umthetho othi abantu bengahlangani ngoba kulomkhuhlane obulalayo laba kumelanga babonakale sebehlangana emahoteleni lapha besenza amaphathi njengesike sakubona kusenziwa iziphathamandla zikahulumende osokugcine kubangela ukuthi kuswelakale impilo abantu balahlekelwe impilo bona abayiziphathamandla zikahulumende mafu.
Aiwanda tambirwo zvakare zvatanzwa zvichitaurwa naDr. Mabaza zvekuti izvo pari zvino vanhu kuti vawanikwe ivo vachiungana vachiita mabiko nezvimwe zvakadaro zvinofanira kuti zvirambidzwe kune vehurumende zvakare nemunhuwo wese wese. Takaona sekutaura kwaita DJ Fantan nevamwe vake vakanga varonga mafaro kumbare musi wenyu ye vachikandwa muchizarira kunyange avo vakazopiwa mari yekuti mukana wekuti vabhadhare mari yechibatiso uye zvino vari kutongwa vari kubva kumba asi sekutaura kwaita Dr. Mabaza kuitira kuti chirwere ichi chipfuure vanhu vanofanira kutevedzera mitemo yavakawanikwa ivo vachidzika asi regai timboenda kuna vadzvokora tombotaura isu zvatanzwa vamabaza vachitaura imi sebato iro reMDC Alliance pari zvino tichiona kuti sekutaura kwataita vaJoe Biden vave pachigaro pane masenata here amunowanzoshanda nawo kana kuti murungotarisira kuti muchange muchizoona kuti ndezvipi zvamungaite sebato rinopikisa.
I want to just tell him to be sensitive to the people of Zimbabwe because he's saying that MDC officials are not dying of COVID. We have lost over 10 MDC National Council or National Executive members, including our members of parliament. So for him to come on a public broadcaster and say that if MDC officials were dying, the MDC would be accusing ZANU-PF. You know, we haven't done that. And I want to tell him that we have lost a lot of MDC supporters. So it's very unfortunate that he comes here saying what he's saying. I hope he's going to withdraw his words and apologize to the MGC family that has been continually crying ever since COVID started. And then on the issue of him talking about sanctions, I never mentioned the word sanction. I only said that we will be talking to the Americans, to the government of America, and to the senators to answer Chairman Marvelous' question. We talk to the people here. We talk to the State Department. And it is within our rights as Zimbabweans to talk about that. And also, as American citizens, we have a right to talk to the American government. I know they are talking about the Patriot Act, where they are saying that if I go and talk to the senators or talk to the State Department, I will be arrested. I might be Zimbabwean, but I am an American citizen. And by virtue of that, I can go and talk to my senator or to the American government about anything that is happening in the world, not only about Zimbabwe. It's treason. There's nothing treasonous about what we are saying. And what we do here is that the MGC Alliance in America is just to say the truth of what is going on in Zimbabwe. If they arrest Fadzai Maere, if they arrest Job Scala or Hopo Chingono on a non-existent law simply because they've tweeted something, we talk about that. We go on social media, we go everywhere and talk about it. There's nothing treasonous about that. The time for ZANU-PF to kill people in Zimbabwe, to persecute people in Zimbabwe, and then the world doesn't know about it, that time is over. We are here now. The social media is here now. We are citizen journalists. We will talk about it, irregardless of what people like him come here and say. And then I'm surprised, really surprised, that ZANU-PF keeps comparing the situation in Zimbabwe to what is happening even in the United Kingdom and the United States of America and even other countries like South Africa. All these countries, they are helping their people. They give money to their people when they are not working. They when they call for a lockdown, they make sure that the people have food and they have everything that they need. And for someone to come and compare what is going on in Zimbabwe and America and the UK, I think lockdown ku Zimbabwe. Vana veZimbabwe vanorarama nekutengesa muriwo nekutengesa zvavanenge varima. Vanhu vari kusungwa kumbare kunzwa uire kuzotengesa. Vada kuti vanhu vagare mudzimba, havasi kuvapa kana kobiri, kana sendi, kana chikafu. Hakuna chiri kubva kuhurumende. Yeti hurumende iri kuwana mamillions nemamillions of dollars kubva kuUnited Nations, kubva kuno kuAmerica yacho yavanenge vachiaccusa kuti iri kuvapa masanctions. Izvozvi manzwa vachitenda. Kusanyara kutenda kuti vakapiwa 20 maventilators neAmerica. China akambohapa maventilator akadaro. Kwakauya maventilator mairi akafa, anga asingashandi, akabva kuChina. But they say their best friend is China. America has given them the biggest donation ever, 20 ventilators. That's a lot. No country has done that. They should be thankful instead of them continually attacking the Americans who have been giving a lifeline to Zimbabweans. There is no other country that has given aid to Zimbabwe that is greater than what America is doing. There is no other country, but yet they continually accuse them of regime change. There is no one who is agitating for regime change. Even me, when I was talking, I was not talking about regime change. I was talking about the human rights abuses. I was saying Zimbabwe needs to improve on its human rights abuses, or else Joe Biden and the American government are going to come heavy on them. And not only America, even South Africa would do that. We are seeing the change, the shift in South Africa's position on Zimbabwe, because they are also sick and tired of the massive human rights abuses that are going on in Zimbabwe. The world is watching Zimbabwe, and the world will continue to talk about what is going on in Zimbabwe. They cannot stop our neighbors. ZANU-PF cannot stop Britain, America, and all the other African countries to criticize what they are doing. It's not right for them to be arresting people over things that laws that don't even exist, and they say people are breaking the law. Which law did Job Scala break? Which law did Fazai Maere break? Which law did Hope Ochingono break? There's no law that laws that are being broken. They are just simply trying to break the MDC alliance, but they will not break us. They will not break our spirit. They can arrest us. They can threaten us with legislations and laws, even us who are here, but we are not going to stop talking about what is going on in Zimbabwe. That's why we are here. That's why Zimbabweans are everywhere to talk about what is going on in Zimbabwe. And it's the truth. Nobody is lying about what is going on in Zimbabwe. Saka vamavaza, please, respect vana veZimbabwe. Taurai chokwadi chezviri kuitika. Kwete kuuya kuisa mazwi mukanwa mangu muchitaura zvandisina kutaura inini. And hambotaura kuti there is we are agitating for any regime change. I didn't say that. I just said stop abusing Zimbabweans.
Mm-hmm. Liyamuzwa lapo ubaba uTawanda Dzokora, OMDC Alliance, ngapha North America province ubekhuluma lapho ngokuthi hayi okuhluphayo eZimbabwe ikwephulwa kwamalungelo oluntu. Uthi ngokubona kwakhe yikho kungasoze kube le nguquko kundlela iMelika edlelana ngayo leZimbabwe. Ukhulume njalo lapho ngokuthi okuhluphayo kakhulu eZimbabwe ngama-lockdown lawa yikuthi abantu kabalutholi usizo. Amanye amazwe afana laboMelika, laboBhilithane, ayabaphathisa abantu bawo abadinga usizo ngezimali ezithile. Uhulumende weZimbabwe simbonile esenza njalo laye ku-lockdown edluleyo. Lanxa abanye bebekhala ngokuthi imali yangkhona ibincane kakhulu. Simzwile njalo ku-lockdown le eyamanje esithi uzaphathisa abantu ngokuzimali kodwa abaningi bathi kabakayitholi leyo mali. Coming back to you, Dr. Mabaza, I'm sure you want to respond to Mr. Dzokora, but before you do that, let me pose a question. If President Biden were to call you right now and ask Dr. Mabaza, how can we improve relations between Harare and Washington, what would you say to him?
Firstly, I would tell him, that's a very good question. We can improve our relationship by being honest to each other, that America must look into Zimbabwe not with the view of changing the government, but with the view of helping the people of Zimbabwe. America has not been helping us as it has been helping the other countries. Again, I want you to know that Dzokora is seriously mistaken. Our biggest donor is China, followed by the United Kingdom, and then some of the European Union. America is number six on the list of those who donate or who are donors to Zimbabwe. So it is not our biggest donor. And only 20 ventilators cannot even fit one hospital. We are grateful for that donation, but that does not make a difference. I mean, that does not make it that they are putting our own health system. We are struggling with our health system like anybody else, because the coronavirus, this COVID, every country is struggling. It is not a relation or a reflection of the efficiency of any government or not. But however, let me go into a few points which my colleague had raised, rather, Dzokora had raised. Pekutanga, vanhu veMDC in social media, Facebook, WhatsApp, they are celebrating the deaths of Zimbabwean heroes. And this is inhuman. I'd never heard of such. I'm actually, I can put some little praise or some praises a bit to Dzokora, because akavakuva atanga nekubata maoko, which is humane enough. In Zimbabwe, we believe kubata maoko, even muenga wakafa, you should not celebrate because somebody's died. And you cannot be blind to what people are saying in the social media, sending messages like, Corona is going to free our country. It is killing all those thieves that are surrounding the president. You see, some jokes are not necessary when families are human beings and are mourning their relatives. Now, the MDC having lost one or two or three members, I am not saying MDC is immune to COVID. It's not. They will die. Some are dying. Some people are dying in towns are MDC members. All that they are not being written in the papers. I've said it from the beginning. Because nobody would say Avana Mabasa Mazita Anufadwa Anufadiva now. And mind you, it's not only the Herald. We are talking of even the independent media. I was with an effort to do investigative journalism of going into the villages, taking out numbers of people who have died and publish them. That would be great. What's the use of an opposition newspaper or rather another private paper which does not help the private people? It only goes after the government, after the top guys. So people are losing their focus in this COVID. We need to unite as one, come up as one. I'm ZANU-PF, and I've told you, the government is doing wrong by not publishing the numbers of people who are dying and telling exact numbers of those who are dying even outside the town or hospitals. That is wrong. I cannot stand here and defend it. It is wrong. And if the government can only do better by changing that and make sure the people are being told, because the advantage of telling people that people are dying, they become more careful. Now we've got some very loose and careless talk, like the one being said by Jokora and MDC, a good lockdown is political. This is nonsense. People are dying. The fact that you could unen Zara wa Vali wa Mumba, it's far much better like a Vali wa Mumba and you'll be alive tomorrow than being outside and die and kill the whole village, the whole family, the whole tribe, the whole country. Because now we're telling somebody who are. We are simply saying for now, these are difficult times. They have to face difficult measures. There's no government which is cruel to its own people. We need them. They have to vote for us tomorrow. So now we are simply having to save the people. For the future. Again, before you take me off, Jokora had talked about the Patriot Act, which will be coming into effect very soon. It's not talking about Zimbabwe. It's talking bad about Zimbabwe with the purpose of undermining it. Why would Jokora talk about Zimbabwe to a senator in America? The American senator in Zimbabwe is not his constituents. He must deal with his constituents in America. There is a foreign ministry. There are embassies. If you need things to confront Zimbabwe, confront it. Chamisa, if you want to confront the government, he does. He confronts the government. If you want to confront my MPs and MPs, you can confront them. Why would you go to the foreigners to confront the foreigners, to confront the ambassadors on your behalf? This is very irresponsible and careless, and it cannot be expected from an opposition party. Yet this time, this is the reason why MDC, A, B, C, D, E, F, G, whatever they call themselves, are splitting September Democrats because they don't understand what is unity. They only understand what is power. So because of that, they will die seeking for power. We are simply saying, as Zimbabweans, this is the time we need to come together, unite. This disease, it does not choose to attack Zimbabwe, ZANU-PF, MDC. It attacks everybody. No, it does not look at color. It does not look at political inclination. It does not look at anything. It looks at you as human. It comes and attacks anybody. Saka kuchitake kutika urumende nyawane ya pinda ma America kutanga kwa guza makuwa se mkazi wechitatu azibatiri makuwa abatiri against your own country. We need to stand up together. MDC, kana muri kwa muri gogo wana Jokora, talk good about your country. Don't talk good about Zimbabwe, about the government. Talk good about Zimbabwe. People must come to Zimbabwe because they're avenging from you. And you are doing a part for your country. Talk good about our health system, which is in a problem. It needs help. If you help the system in your health, you are not helping ZANU-PF. So in other words, in short, here I can say COVID, we cannot compare COVID, the social services. Zimbabwe, our social service is not strong. We cannot afford feeding everybody at a lockdown.
That's why we are going to Mabasa and die to Mabasa. As you can also see, they are locked down. What will you be doing in town?
Thank
for you. So people are allowed to go to work. Only that the law says the work must close at 3. After 3 o'clock, go home for 3 hours. Find your way home.
Thank you, Mabasa. Regandi tuziva zokora because time yafamba demzili lapo yakuluma uDr. Mabasa uti hai. Umkhuhlane we-coronavirus unandiscriminatory, awula apartheid, uhlasela wonke umuntu, ngakho abantu kumele babambane. Maf, we have three minutes to wrap up.
Tiregeti dzokere kuna vadzokorwa kuti vawanikwe ivo vachitaura maonero avo vachitaurawo zvabva kutaurwa naDr. Mabasa vanga vari pano. Asi mukupeta ndingada kuzongonzwa kuti MDC Alliance parizvino vati vawanikwa here vachitumira mashoko ekukorokotedza kukunda kwava Biden imo muno.
We have already done that. The MDC has done that. Even myself in my capacity as a provincial chairperson of the MDC Alliance in America, I have already congratulated Mr. Joe Biden. That has been taken care of. But regarding what you don't want to nyara, can I tell you that Mkuru akaita sa Dr. Mabasa achuya achitaura vana veZimbabwe nema muruma anonyepa uyu. But mazuvano auchakwanisa kunyepa because there is Google. Anyone can go and Google right now, and you will know that America is the biggest donor to Zimbabwe. Right now, where I'm reading here, it's saying the United States remains the largest bilateral donor of emergency humanitarian assistance in Zimbabwe. In 2020, the total of United States assistance exceeded $337 million, given Zimbabwe $3.5 billion to debt. So for him to come and say China has been helping Zimbabwe and is the biggest donor, that's a lie. I want to know how much China has given to Zimbabwe. Don't come here and lie to Zimbabweans. It's not right. And then as I finish, let me just say Zimbabwean government, ZANU-PF, must stop apportioning sanctions to itself. They should not do that, and they should not blame the MDC. They should not blame the world when sanctions are apportioned to them, because they are the ones that are giving sanctions unto themselves by their continual abuse of Zimbabwe's human rights. They must stop arbitrarily abusing Zimbabweans. They must stop persecuting Zimbabweans. They must stop abductions, and they must do good by Zimbabweans, because sanctions are not only being imposed for human rights abuses. Even what they are doing, the economic abuse that Zimbabweans are not working. 80% of Zimbabweans live by selling their wares and their agricultural products. And then you lock them in their houses, and then you don't give them anything. That's an abuse. And us here, we have to talk about it. He cannot tell us that we should talk good about Zimbabwe when there's nothing good that is happening in Zimbabwe, when we have 60 people that are dying every day. There is a slow genocide in Zimbabwe right now.
Mm-hmm. Thank you there, Vadzokora. And quite a controversial word they're thrown in by Mr. Dzokora Mav, genocide. It is a legal definition by the United Nations. So I don't know whether that really applies, looking at that legal definition to Zimbabwe. But let's wrap it up, Mav. We are out of time. What a show.
Yes, unfortunately, we don't have any extra time, but I would like to thank our guests who are here with us, Dr. Mabasa, and also of ZANU-PF, and Mr. Tawanda Dzokora of MDC Alliance for having been our guest. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye in Washington, D.C.
And I'm Tungameli Nkomo. Good night, Zimbabwe.
Have a great weekend.